nyaya mchewa inyaya yekuenderera mberi. Tiri kuti netsei ndechekuti ufakazi huri kuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatsho vevanhu vakaita mhosva iyi. Nemakungidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo iri kumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune ufakazi huri kumbobuda-buda kuti mbalaka hai. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsotora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro. Tienda kunoita ex parte application yeAntony Peter Order. Antony Peter Order zvatinenge tichireva nezvekuti tinoenda kunokumbira dare kuti ritipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaizivi. Taita izvozvo zvikunoita ndezvekuti sherif muHarare ari kudhonza makugu kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadiwo kunzwa kuti izvo imimi sehegweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvambuda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare from the date iye munhu achisungwa achitorwa. Saka mapurisa anozviziva ende mapurisa semaonero edu haasi kuda kuti batsira. Tichazama nepatinogona nao kuti tisvike patinobatsirwa chero chinetsa sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala Karhi. Ndinoziva kuti mota dzeImpala Karhi dzine matreka. Munhu akatora mota iyeyo anofara kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakavha 3,000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutofembera fembera. Zvinhu zviri pachena zviri kutinetsa. Umbo huripo. Zviri kushayikwa ndezvekuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbowo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowo huri kuImpala Karhi hupiwe rejista weHigh Court kuti aubate. Because vati kufungidzira ndechekuti Impala Karhi iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowo hwacho neImpala Karhi unzwe kuna rejista weHigh Court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaro ka nyaya yedu iri kufa. Inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Government institutions semakuonero edu ari kudireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kugwaridzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naassistant commissioner Paul Nyati vati izvo sekuziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mama mapurisa ake law and order kuBulawayo. Vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti chii? Kune vanhu vatiri kudefenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter. Right, the very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasvungu vakabata mutawanda. Kana assistant commissioner achiti hazvitombozvizivi, zviri kutotibvundutsa.